DC.
Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 24 mbudzi November 2021 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti yezvino zviri muchirongwa chanhasi. Gurukota rinoona nezvemari vamutuli Ncube vanotarisirwa kuparura budget ra 2022 mangwana musi wechina. Mutungamiri webato rinopikisa retransform Zimbabwe vaJacob Ngarivhume vanoti nyaya dzavo dzakawanda dzavari kupomerwa hadzisiri kutongwa dzichipera kumatare edzimhosva. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Gurukota rinoona nezvemari vamutuli Ncube vanotarisirwa kuparura budget ra 2022 mangwana china. Vancube vakavimbisa kuti budget ravo richarerekera mukubatsira varombo vachitizve mapazi ehurumende akakumbira mari yakawanda isingakwaniswi kuwanikwa nehurumende. Nyanzvi mune zveupfumi vachidzidzisa paNational University of Science and Technology muzvinafundo Stevenson Dlamini vanoti vanhu vose vakamirira kunzwa zvichataura navaNcube sezvo mapazi mazhinji ehurumende achida rubatsiro pamwe chete nemaindastiri. VaDlamini vanoti vane tarisiro yekuti vaNcube vachapa mari yakawana kumapazi ezveutano nezvekurima.
Zvakakosha ndezvekuti tikuona kuti vanhu vazhinji vairarama nekutengesa, vamwe vairarama neyatinoti informal sector, vakarasikirwa neupenyu hwavo nesource of income. Saka takatarisira kuti awedzere pasocial protection. Takatarisira kuti zvinhu zvakaita semasocial grants, semacash transfers haikumbopa vanhu akazo chiwa neinflation. Tikutarisira kuti awedzere ipapo nekuti vanhu vazhinji havasina nzira yekurarama neizvo vakonzerwa necovid lockdown.
Chii chamakatarisira kubva kuna vamutuli Ncube takatarisa kunyaya dzezveutano?
Tikutarisira kuti zvipatara zvizhinji zviri kuda kungowedzerwa. Tichitarisira kazhinji hapana mishina yekushandiswa muzvipatara, hapana mishonga. Saka tikutarisira kuti bhajeti uya iyi ichakoshesa zveutano mahospitals emagovernments. Tikutarisira kuti vachaitwa program yekubhusta maSMEs avo vanozvishanda mabhizinesis ari kutanho remanufacturing. Tikutarisira kuti gavhmendi ichaita an investment fund ichabatsira vashandi kana kuti mabhizinesi ari pamanufacturing.
Ko, kana makatarisa kune zvekurima Profesa Dlamini, chii chamunoda kuti vamutuli Ncube vaite?
Tikatarisa paagriculture zvatiutarisira nezvekuti vachaiswa mari yakati muagriculture. Nekuti agriculture tiriutarisira kuti haigumiri pakurima chete asi pane maindustries mazhinji anorarama neagriculture yatinoti agriculture value chain. Sati utatisira kuti mturi achawe zira mari. Kunyanya pama value addition processes agriculture. Iyeze, tiri utatisira kuti nyaya ye COVID yakato chinja nzira ye kushanda munyika, mu economy. Takushandisa ma computers kazhinji. Saka tiri utatisira kuti bachawe zira expenditure pa yatinoti ICTS infrastructure, information communication technology systems infrastructure.
Izvi zvichabatsira sei uye zvichabatsira ani?
Izvi zvichabatsira kazhinji ma departments e government kuti vanoda kutenga ma business zviite nyore kuti vawane kubatsirwa kunyanya kuchishandiswa macomputers kana kuti ma internet. Saka tikutarisira kuti achawedzera ipapo. Izvo kuvashandi vehurumende tikutarisira kuti achawedzera nekuti inflation iri pa 53% izvozvo. Zvikureva kuti mari yaihurwa nevashandi vehurumende kutanga kwegore haichatengi yakadzikira kurema kwayo ne 53%. Saka tikutarisira kuti gore rinouya achawedzera macivil servants mari achishandisa auction rate achavasvitsa palevhel yavanga vari muna 2010. Ndozvatikutarisira nekuti upenyu hwakaoma. Ndozvandikati ndo zvakatikoshei zvatikutarisira kuona mubhajeti ya honorable minister.
Avo vange vari nyanzvi mune zveupfumi vachidzidzisa paNational University of Science and Technology muzvinafundo Stevenson Dlamini vari paRunhare kuBulawayo neStudio 7. Mutungamiri webato rinopikisa reTransform Zimbabwe vaJacob Ngarivhume vanoti zviri pachena kuti mapurisa ari kuvambunyikidza sezvo nyaya dzavo dzakawanda dzavari kupomerwa dzisiri kutongwa dzichipera kumatare edzimhosva. Nemusi wemuvhuro majistrate womuHarare amai Vongai Guwiro vakatenderana nemagweta avaNgarivhume kuti vachuchusi vanyatsogadzirisa mapepa ekuvapomera mhosva nekuti ainge asina kujeka panyaya yavari kupomerwa yekuti vaikurudzira kana kuda kumanikidza vanhu kuti vapidigure hurumende musi wa20 chikunguru gore rapera. Gweta ravo vaHarrison Nkomo vanoti mapurisa ari kungovapomera mhosva dzisingaenderani nechikamu chemutemo weCriminal Law Codification and Reform Act kwavari kuti vakatyora. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvemukati menyika vakazembe-kazembe sezvo vange vasiri kudayira nharembozha yavo. Asi vanowanzoti vanopikisa vanotyora mutemo kuti vaonererwe nevekunze nekusvibisa hurumende. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu abata vaNgarivhume.
VaZulu, nyaya dzedu dziriko kumatare. Hapana chiri kufamba, tava nenguva inodarike gore nemwedzi inoraudzira tichingoenda kumatare dzimhosva tichidzoka. Nyaya dzinofanira kutongwa ipere. Iri kungoenda iri kungodzoka musuno Zuro ndangandiriko. Hapana prosecutor wacho chaye anga asipo, akashayikwa akatsvagwa. Magistrate notonge nyaya yacho vanga vasipo, ikatoverengwa nomwe anga aripo. Judgment yeexception yedu. Saka hakuna chiri kufamba, zvakamira kusitika chaiko. Saka yanguva nyaya yekungoenda kumakoti nekudzoka.
Asi vakakudzorira here gwaro renyu rekufambisa kana kuti passport?
Passport rangu vanaro, havana kutidzosere magwaro edu ese ekufamba. Ndichikuenda kundomangara kumapurisa kamwe pavhiki. Zuro wacho iye ndakaenda kukoti ndatobva nekuwater force police kundomangara kundoripota kuti ndizikanonzi ndiripo, handina kwendakaenda. Saka nyaya dzacho ndeiya yatinoti muchirungu persecution, haisi prosecution. Ndezvekungorwadzisa kuti tinokurwadzisa kusvika wanyarara. Zvino isati nyarari.
Sezvo nyika yatarisana nesarudzo dzemaby elections, vamwe vari kukurudzira vatsigiri vavo kuti vaende kunonyoresa kuvhota. imi murukuita osei uye murukupinda wa ilimusaru zetu
tiri kukudzira watigiri wedu shakanyanya kutiva nyoese kufota ende gore nouya tinotarisira kuti pasarudzo dzima by-elections tinonga titoripoti titoparticipata but chikuru chatiri kutarisana nacho iko zvino tiri kukurudzirana kuti vana vezimbabwe tigone kushanda pamwe chete takatarisana nesarudzo ya 2023
izvi munenge muchizviita sei
tiri kukurudzira macitizens nevatsigiri vedu kuti vagamuchire gwara rekushandidzana nemamwe mapato kuti tigone kukunda ZANU-PF tisadivide mavhoti eopposition asi timaise mundiro imwe chete kuitira kuti tikunde munangagwa neboka rake.
Mutungamiri webato rinopikisa reTransform Zimbabwe vaJacob Ngarivume vari parunhare kuHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Nezuro dare redzimosva mubindura rakarasa nyaya yeumwe murume aipomerwa mosva yekunyomba nekuzvidza mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Mutsigiri webato reZANU-PF Goodman Musariri akasungwa gore rapera achipomerwa mosva yekufambisa mashoko okutsigira mutevedzeri wavamunangagwa vaConstantino Chiwenga pana vamunangagwa. Zvinogara zvichitaurwa kuti bato reZANU-PF rine mapande maviri, rimwe rinotsigira vamunangagwa, rimwe richinzi riri kutsigira vaChiwenga. Svondo rapera dare redzimosva muBite Bridge rakarasa mosva yeumwe murume nemukadzi wake vakange vachipomerwa mosva yekuzvidza nekunyomba zita remutungamiri wenyika. Nyanzvi mune zvemutemo vachishandira muguta reToronto kuCanada vaSilas Chekera vanoti mutemo uyu hauzikanwi paunotangira nepaunoperera uye unotyora kodzero dzevanhu.
Pamaererano nemutemo uyu wekunyomba kana kuzvidza hofisi yemutungamiri wenyika, pane zvinhu zvitatu zvandingangotaura nezvazvo. Chokutanga kubvunza mubvunzo wekuti iyo mutemo wacho iwowo wakarerekerei, basa rawo nderei, nokuti kana uri baba ndikana makutsvaga rukudzo necheremerera kuburikidza neshamu kana bhande kana zvibhakera, semaonero angu imi pane pamunenge mapotsa, nokuti rukudzo necheremerera zvinofanira kubuda kuburikidza nemabasa amunoita imi sababa. Takaritasana nenyaya yatinayo semutungamiri wenyika, haudi mutemo kuti uwane cheremerera norukudzo.
Ko mutemo uyu wakamira seiko chaizvo? Unoita sounonetsa kunzwisisa.
Mutemo uyu saka muri kuona nyaya zhinji yekumataro kudziri kunoraswa. Mutemo uyu unoklasha kana kuti kupikisana nedzimwe nguva nebumbiro remutemo constitution yedu inova ndiyo iri pamusoro pemurau yese munyika medu. Bumbiro rinotipa kodzero yokutaura takasununguka, yavanoti pachirungu free speech kana freedom of speech. Saka kana ndakuzonzi ini mukutaura umomo kana zvatarisirana nemukuru wenyika zvaakuzonoita semhosva zvakare kuburikidza nokuti ndataura kuti chii, munoona kazhinji kazhinji nyaya dzacho dzinozonoraswa kumatare nokuti dare rinenge raakuti zvakataurwa izvi. Munhu akataura kuburikidza kodzero yake constitution. Saka mutemo iwoyu in some instances unoklasha ne right ye freedom of expression iri muconstitution.
Vachekera, mutemo uyu unotangira papi uchiguma papi kana takatarisa kodzero dzevanhu dzinovabvunza kutaura zvavanoda?
Mutemo wacho iwowu unonetsa kuti tiunzwisise kuti unotangira papi uchiperera papi. Pamutemo mutemo wega wega unofanira kunge uri certain, tinofanira kunge tichiziva paunotangira nepaunogumira. Zvino mutemo wokunzi kunyomba kana kusora hofisi yemutungamiri wenyika kuti tizive kuti mhosva yacho inotangira papi ichiperera papi, against the background yekuti ndine right to freedom of expression yandamboreva iyayi, zvinonetsa. Saka unozoona mujoni woga woga akudecida pakesi yoga yoga kuti iyi mhosva iyi haisi mhosva, which then becomes a problem. nyaya mapa mienzaniso yemungu arikunza haka singiru kwa kutu haka adama nangagwa vasia vasira vachuenga kutinditi mosa andi kumbikisa watu mosa ereza cherifai so ndo ingwe dambutiko ripopa mtemo
abo vange wari nyanji mwinezo mtemo vachishandira muguta re Toronto ku Canada vasaila sichekira wari parunare ku Canada ni Studio 7. Jombo tarisa ajirumu mapepa nao anasi. Jijitewe la kuhonyo kwa pa social media kwe video ya ita tizawa Emerson Mnangagwa vachita seba kadakwa Newsday rinoti mutauriri wa Mnangagwa va George Charamba vanoti wa Mnangagwa vakange vasina kudakwa uye vanongonwa wawa mwezini tana tuyo kutanga kwe gore vachiti ndizvo zvinoitwa na Mnangagwa gore roga roga kubva muna 1978. Munyuzde makare wa chigiri wa chana tuwe MDC Alliance waka miswa mberi kwedare nezuro wachipomiro wa mosha ye kutuka mapurisa vachiti imha za mtunga miru wenyika wa Emerson Mnangagwa wa chana tu awa wanoti nobody makoni batira isora kudai sachio Jacob Chikodora Chipo Mungoshi na Memory Chikodze vaka visi swa marie chibatizo inye tazuru zishanu jema dora pamunu vakaenda kuzimbabwe avo newzimbabwe.com rinoti zizwarwa ze Zimbabwe makwime mano mwene zitana 276 zakanga zichidzoka kumusha kubva ku South Africa zvakati zakubva panzvimbo inochengeterwa vanhu vachivhenekwa coronavirus kana kuti quarantine ku Bite Bridge. Yave nguva yenyu vatereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Tikashamadzi kuti vanhu vakawanda vakurwara nefungwa kuZimbabwe nechimiro chivatungamiri variko vasingafungiri vasinganzwiri vane utsinye vasina moyo munhu iye semusiri ndi akavharirwa mbakanzi usamboshanda zvachose usabuda kune pandemic semusiri munhu iye ndi ari kunzi bhadhara mari school fees nema US dollar maus dollar achasikawanikwi hurumende iri kupa vanhu mabhondi. Sense munhu iye ndiye ari kunzi bhadhara rent vamwe vari kutochembera mabhondi malandlord. Sense munhu iye ndiri kunzi bhadhara bhiri remvura nekadzuro riri maus dollar. Sense munhu iyeye futi haana kwaanoshanda akarasikirwa nebasa pakangonzi garamba munguva yepandemic ichitanga haana kwaari kushanda haana kwaanokwanisa kumupa mukurarama. Munhu iye angatadza kurwara nepfungwa iyi sei vananangagwa nekuru yake ZANUPF vasina kana urombo kana kubvunzwa utsitsikana kune vanhu. Nokuda kwaizvozvo munotoita varwere vepfungwa vakawanda. Semuse mutungamiri yendi ari kuti ari kubhadhara vakabva hondo imwe mari iri maus dollar asi mushandi wehurumende achipuwa bhondi. Vana vese vezimbabwe vari kurarama muzimbabwe.
Mamukazi mure Zimbabwe ndotsinya nofeso yanga chitaura nyaya nengiriki niwe kuti munzo kwaita nyadzo kuti education education ndotsinya na ndotsinya akuna mwana asingatombofunga zvino muno Zimbabwe unzavenda achitaura kuti mukutikanasa mabasa edu ichi basa riitirwa kuita iwe basa ripi venda raunongoshita rokunzi munzi basa zvii takonsa basa ripi zvungu idzo dzori kupuwa izvozvo zvori kutengesa izvi zvinhu ndozvindonzi basa ero una basa rakadaro vanofungai musati maita zvinhu yekuna zvotanzi education management muchidzidza kupi iye vhenda iye ndiakabva kagraduate ndiya kutanzi saka ndozva kwagraduatira izvozvo zvokuti anzi mutengesa nzungu munhu mustreet izvozvo kana kutengesa mahewu usangotaura zvimwe zvinhu zvisina kana musoro wavo mana tichida kuti makambani avhure iwe zvawakadzidza utambirire mari izvozvo vabereki vako vagara pamutevetevi kuda kuti anzi tukanzwa mabasa edu muno musaka vanhu musati demonstration demonstration kutoitwa ane mazona
imamukasima mangwanana nomukoma jonga mangwanana nomukoma jonga parisi pastudio 7 apo ishi hazvakaoma hama dzakuurayiwa muno musouth africa hama dzako raiwa muno musati wafika zvekuti taikumbira kuti mubvunze kune vakuru vekuhurumende kana ingava ZANU-PF kana ingava MDC kuti havagoni kutaura nevanhu vemuno musati wafrica nekuti Pietersburg izvozvi yaibva vanhu vari kupindirwe door to door mazimbabweni ndo vari kudikanana kunyanya vamwe vese maforeners ava havasi kubatwa neproblem kuri kudikana mazimbabweni vari kuurayiwa zvakaipa saka aikumbirawo kubvunza kuti havagoni veri kutaura nehurumende yesouth africa nekuti vanhu vavangozivi hapana zvinhu zviri kutaurwa tirikungoona vanhu vavangonyarara hapana vanhu vari kungotaura dzimwe mhosva dzimwe kana dzimwe nyaya saka taikumbirawo imwe westudio 7 mutaura nevakuru kuti maforeners vari kuurayiwa muri kudiiwo navo
ndinoti makadii vashamarari vestudio 7 kuno tinofara zvikuru tinokutendai nekuti pazvirongwa kuti panyuzezi zviri kuitika kunyika kwedu nini ndinongoti zvangu mazimbabwe nzi ngatizorejistai kuvhota tiende tinovhota neuwandu hwedu hwose tivhotere purezidhendi wedu weshanduko ane vanhu pamwoyo asiri madhara ayo ataneta nawo anongoti promisa zvinhu zvenhema kubva vachitanga kutonga since 1980 nanhasi hapana zvakaitwa saka hai handei tinovhohandei tinorejista kuvhota tivhotere purezidhendi wedu weshanduko advocate Nelson Chamisa tiwane mabasa tiraremewo zvakanaka sezvinoita dzimwe nyika sezvitikutambura tiri kune dzimwe nyika tichisiya nyika yedu yakanaka kutodarika yadzo saka haa ngatirejistei kuvhota vanhu vamwari tivhotere purezidhendi weshanduko ngaapinde hake mukomana tinomutsigira standimeya simbi ndiri northern cape kukimbaloko
ngatiriko vana mukoma tanoka wande vana mukoma jongapo makasimba here tinofara tichati pano papolokwana apa ndidivine matutu pano papolokwana apa ndakukwazisawo zvangu vabereki vangu amai semu nababa semu pamponjana ndichida kutaura ndakananga na vatete avo vakataura vachitivo MDC iri kuwanikwa iyo ichisvibisa zita rezanupf ko iyo zanupf chairi kuvharidzira vachamisa vachisangana nevatsigiri vavo uye ndakanzwa vatete avo vachitaura vachiti kana zanupf uye mapurisa nemasoja vakada kuti vange vachisunga vanhu vose vava vari kuita izvozvo vanowanikwa vachisunga ko takawanikwa runganiko bato remdc richiisa nyaya kumapurisa richiripota asi panowanikwa pasina kana umwe anosungwa zvinova izvo zvichingoratidza kuti vatsigiri vezanupf vachamisa vangaponda mota dzavo here vachamisa vangakuvadza vatsigiri vavo here
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera nhasi vaemarson munangagwa vasvitsa makore mana vari mutungamiri wenyika munofungei pamusoro pebasa ravo pane zvachinja here tumirai mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001202465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muamerica mutungamiri weamerica vajoe biden vanoti hurumende yavo ichapinda mudura renyika rinochengeta mafuta ekufambisa dzimotikari igopinza munyika mamiriyoni makumi mashanu emadhiramu emafuta aya kuti zvibatsire kudzikisa mitengo yezvinhu munyika mitengo yezvinhu iri kuramba ichikwira pamusoro pekushomeka kwemafuta ekufambisa dzimotikari ayo ave kuramba achidhura zuva nezuva nyanzvi mune zvamabhizimisi muzvinafundo Elliot Masocha vanoti nyika zhinji dzave kuzarurwa sezvo chirwere checovid-19 chave kudzika vachiti izvi zvave kukonzera vanhu kufamba-famba uye kutenga asi zvinhu zvichiri zvishoma muzvitoro tabata muzvinafundo Masocha kuti vatiudze zvizere
chavari kutaura apa ndechokuti mafuta ari kushandisa motikari muamerica petrol nedizeri radhura chaizvo chaizvo saka wino vanu ama kampani mazhinji vange vachichema kuhurumende kuti ngaione zvokuita idza ikwanise kuona mukana yekuti zvinhu zvidzake mumashopu muno kuti panokwira mitengo yana diesel petrol zvinhu zvinokwirawo saka America sedzimwe nyika dzakawanda wanda dzatinoona dzakaita sana Japan, India, South Korea vanenge vaine matura avo petrol nediesel namafuta endege wokuti kana kukaita maemergency vanobva vazovhura matura iwaya vachitengesera mafilling station ari munyika nemutengo wapasi saka ndiwo zvavafunga vaBiden kuti ngatimbodaro iki zvinoro kuchema chema kuri kuita vanhu petro iri kukwira chinoita kuti ikwire zvikodzero zvakawanda wanda kuti pasi rose raakumuka manje nokuda ikonomi dzenyika dzepasi rose dzaakusumuka kubva mucovid
taakupedzisa mutengo wemafuta wekufambisa dzimotikari chii
chikurukuru chiri kukwidza mutengo pasi rose wemafuta edzimotikari ndechokuti nyika zhinji dzanga dzakavhara ikonomi yadzo nokuda kwecovid dzava kuvhura saka kuvhura kuri kuita nyika idzodzo makambani achivhura vanhu vari kutengawo mafuta makambani aitengawo mafuta epetrol nediesel kuchifamba uku kuri kubva mafuta nediesel kunyika kwacheikoko kunyika dzacho dzakaita sana Saudi Arabia dzakaita sana Libya havachakwanisi kumita dhimandi havachakwanisi kunge vachichera kana kubudisa peturo nediesel rinokwana kwazvinoda kutengwa nekuti vari kuitavo go through zvecovid izvozvizvi saka vanenge vachingovhurawo pichana saka mafuta ari kuita mashoma nyika dzakawanda dzichida mafuta iwawo zvinozoita kuti mafuta aya adhurisise kunyika dzakawanda nokuti zvine vasati vachamawana kwavari kumawana ikoko saka nyika dzacho dziri kungonzi madikuwedzera ivo vachiti hatizvikwanisi plus vanoziva kuti vakawedzerawo mafuta ivavo kunyika idzi purize yechi mitengo yepetrol nediesel inodzaka ivo voruza
pakutaura kwaitwa navaBiden nezuro vakataura vachiti vaita izvi zvokubudisa mafuta anegara akachengetewa aya kuitiravo kana zvinhu zvaoma vachiti vatenderana vari kuita izvi pamwe chete nedzimwe nyika dzakaita sana India sei vachida kutenderana nedzimwe nyika pakushandisa mafuta avo avagara vakachengeta
zvinoitika ndezvokuti kunyika idzodzi dzavatenderana nadzo ndokunobva zvimwe zvinhu zvinotengeswa muAmerica zvakawanda wanda saka havangazviiti vega nyika yoga yoga simba rayo rinobva mushamwari dzayo saka kunana South Korea kunana Japan ndokunobva motikari dzakaita sana Toyota makambani adzo ari munomu kunana India kune zvakawanda zvinobva ikoko saka vabvumirana nenyika idzodzidzi nedzimwe kuti aiwa kuti ufumi hwedu hwagara hwenyika hwagara huchidyidzana hufambe huchidyidzana nenzira yanga iripo nechekare chose ngatiite zvakati zvakati nokuti mazuva ano hakusina nyika ingati inomira yoga isina ushamwari nedzimwe nyika ndosaka zvavataurira neshamwari dzavo vakaa vakatiite zvakati tobudisa mafuta atakaviga uko tichiitira maemergency waya toramba tichidyidzana sokudyidzana kwataachiita zvikepe zvinobvawo kunana Japan kunana South Korea India zvichiuya muno zvinezvi wanawo mafuta akati chipei zvinhu zvacho muzvitoro isu zvatinotengesawo muno kuamerica zvichienda kunyika idzodzo zvinezvoendawo nazvichitakurwa namafuta anenge akachipa zvondosvika zvochipirawo vanhu vaikoko saka kudyidzana kunoita nyika muzvakawanda wanda zveupfumi hwenyika zvinoita kuti kana pamafuta iwayaya epetrol nediesel zvinge zviri zvinhu zvinokosha kuti zviwiriranwe neshamwari panyika
avo vange vari nyanzvi mune zvemabhizimisi muzvinafundo Elliot Masocha vari parunhare kuOhio neStudio 7 sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi gurukota rinoona nezvemari vamuturi Ncube vanotarisirwa kuparura bhajeti ra2022 mangwana china mutungamiriri webato rinopikisa retransform Zimbabwe vaJacob Ngarivhume vanoti nyaya dzavo dzakawanda dzavari kupomerwa hadzisiri kutongwa dzichipera kumatare edzimhosva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosora zvakanaka.